inda kashatana sambira ku Daily News kwengo yakare eba angari senior reporter pandakasvika ndiri reporter akapromotwa akaitwa political editor we Daily News inipapo ndanga ndiri chief reporter so mastories atanyora eku politics taisa kuna Sandra
mungati muchavarangarira semunhu anga akaita sei
angari munhu aiziva basa rake ende angari munhu anga ari pachokwadi angari professional plus angari munhu aivaka aibatsira majournalists anengachipinda munewsroom vari vechidiki vachibva mauniversities vachibva macollege achivabatsira kuti nhau dzinopepetwa sei nokuvapa confidence plus yanga isiri nyoreka kuti munhu angari wechikadzi futika kuti aitwe political editor of a newspaper rangari guru pepa rero I think by then the Daily News was the leading newspaper in the country not the Daily News ranasi iro chairo chairo vana Sandra vaiti vakanyora mastory munguva iyo ndo yanga iri nguva yehonde yeminda ndo MTC payanga achangotanga bepa racho ndiraitonzi mulana rusapemo ukaonekwa wakaribata bepa rero ranyorwa story inenge iri papage 1 yanyorwa naSandra Nyaira waitonzi yabepa iriro ritsenge because hapana changa chingabudiswa naSandra ainyora zvinounyanzvi zvokuti taishanda nomumwe anzi Colin Chiwanza namududisi Matutu nenini taitokwikwidzana Sandra ototi kana kuma 9 ototi munengina pedzi naColin Chiwanza namududisi bepa ndatopedza chitsvaga mastori omukati kunana page 2, 3, 4 bosi yangu kuti kana page 1 yavapo zvinoreva kuti bepa rapera saka tati tichisvika tisamutambe tamoni diary Sandra yabva atokuudza kuti havaningina foni raro hanyafoni ravo munengina wako Matutu mududisi kana kuti Brian Mangwenda anga ari kwamutare kuti bepa ratopera page 1 yavapo so anga ari leader noti wokutamba achinyora ende achiziva kupepera kwenyawe
zvii zvimwe zvamungati acharangarirwa nazvo
pamusoro pezvo anga ari munhu aivaka vamuhanu aibatsira vanhu vabva kumakoreji vana vechidiki vauya kuzonyora so Sandra was a leader in the newsroom anga ari mutungamiri panyaya dzokunyorwa kwenhau ende ainyora nhau yokuti nguva yainyora vana Sandra Daily News chairo chairo bepa reDaily News ranga risvingasviki 10 dzemangwanani riri mustreet muHarare ende ndo paraiprinda mapepers ari more than 100,000 a day between 100,000 in 150,000 newspapers a day richitengwana naSandra kana vatonyora story yakanzi by Sandra Nyaira pa page 1 bepa ranga risingasviki 10 a.m. rim road Daily News kana mazvindi aitotaura kuti kunhasi kana Sandra asina kunyora kuti kuvanzvadzi vari kupi kana Sandra anyora story tinowana masales bepa rinotengwa serika haa yanga rishasha zvokuti zvati rwadza stereki zvaitika zvizvizvi